zvechokwadi pane fee structure kana kuti listed yakatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu yakangoti chinjeiwo bichana kuti tigone kuona kuti maservices emachipatara edu tinoramba tichapawo here kuvanhu ruzhinji nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo, ndoda kuti nditaurire ruzhinji rweZimbabwe nekumwe kwese kuti listi yawakaona iyi yakanga isiri listi yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilisti yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti vagonewo kuzoti kana vachinge vaona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa, vagone kuziva kuti kosti yesevhisi yavari kupa iyi imarii, kuitira kuti kana vachinge vaona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree, maunder fives, mamaternity mothers, lactating kana kuti vari kuyamwisa waya, maabove 65, waya vanoya vachiitwa atinoti macesarean section, wese vanofanirwa kunge vachionekwa free, vari kutongoramba vachionekwa free. Asi kana vachinge vaonekwa pakliniki kana kuti pachipatara, chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters, kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti vagone kuti varambe vachiona mapatients iwavo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende hapana chekuvhunduka apa?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity, cesarean section, under 5, above 65, wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid, tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu, tamuita cesarean section, tamuchaja mari yakati, chitipaiwo mari iyoyo kuti tigone kuramba tichizoonawo vamwe.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid, nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiomei munyika umu?
Hazvaigonekwaba kuti tirege kuchinjawo mafees edu tichiramba tichichaja, for example toti cesarean section tomboti yanga ichiitwa $5, isiramba tichingochaja $5. Munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necesarean section, which would be more, inonga iri more than $5, ongoramba achibhadhariswa toclaima $5. Zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma. Zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa services iri good quality.